zvinodzati vari nekare vatikasiva vakasiva sevari vakawanda mumapurazi umu vaishandisa lenzi sesekiri now mabrenaaizokuti lenzi zvakava kuti varimi ngavachishandisa zvemumakaunti sekiri saka zvinhu zvaka zvatoomera varimi nokuzoomera hurinde nyika saka urongwa hwehungagara ngohumirira tinoziva kuti vemabhengi vavanhu vaimbotsikatsikawo kana vazoguma kuti ava kuzokumbira mhana ireyembi sekota yekuti varimi vakwanise kuwana zvikwereti aiwa tinonzwa kufara takazvinzwa hedu asi zvikaitika tinonzwa kufara nokuti tagara takazvitarisira izvozvo
asi vachabikwa mubvunzo unokasika kuuya pamiromo yevamwe ndewekuti ko murimi akazotadza kubhadhara chikwereti kumabhanga
zvazvinhu zvakureva zvokuti bhanga rinenge rakutora lisi iyi toti murimi wewe ndii tabikwa lisa igavhenment ini ndii lisi ndikatadza kubhadhara chikwereti asi rinotora lis agreement iyoyo ndikashandisa isa lis agreement ini ndosandisina ndatorwa lis agreement nebhanga asi akutaisa lendi iyoyo kuti rikwanise kusevhisa chikwereti chandasiya inini
saka zvinenge zvakureva here kuti kana bhanga rakanga razopedza kutora mari yaro chikwereti changa chine murimi rinozodzosera munda iwoyo kumurimi
zomunda agara igavhenment ekuti kana vatora chikwereti chavo tapedza vodzosera nedziye kugavhenment
asi zvii zvikuru zvinonyanyoda kukweretwa nevarimi vachabikwa
tine inonzi sizinaloni sizinaloni ndemari yatinoshandisa pamwaka pasiringo chedu yatinotenga mainputi nayo makosti ese atinoshandisa aye magetsi tireba mari nezvimatoinokusheda iriro nesoonsoo ndo hwanda yatinosizinaloni number two nemari yatinoti medium tinongotenga ndinoshandisa kutenga zvokurimisa zvacho zvakaita sematrakita maimplement acho zvakaita nokugadzisa irrigation kuita kuti urimi husumurirena mberi kutenga bridgestone yemombe kuvaka madhibha nemahendestone yemombe kuita kuti murimi ange ane zvekushandisa kuti urimi wake hwendimbesaka mari iyoyoyo inofanira kuti tiwanikwe kumabhenki asi iri mutengo iri competitive internationally
pari zvino zvikwereti zvakamira papi painterest yacho mabhanga kana kwamunokwereta
zvikwereti zvemabhanga pari zvino zvinobvira pa18% kumusoro kwacho zvakatotindwa gogore rirorinema kumashure kwese zvatikana kumaseritaiko apa zvaku18 dei pamusoro zvakaitwa mupanda miviri kunonzi high risk ine pesenage yehigh kubve kuma18% zvichidzika kusvikira 6% zvinonzi lowest risk saka tiri kuona varimi havasi kumbopisa bhikozi nenyaya yeclimate change urimi hwese hwekutorwa ezahirisk